Tsakita ya chino chinzaro menzo audit ino itwa ne community vachitarisa kuti nzvimbo dziri kukanganisika nekuda kwemining ndedzipi uye ndezvipi zviri kuitwa nemacompanies kuti vagadzirise maenvironmental problems ari kukonzerwa nemaoperations avo. Saka chati chinooneswa masaitsi mune mumwe mekutoti migodhi yakatotirika poita zvimwe nari inodzika pasi pokuti hamuzoti rinogumira papi ende vanobva vasiya zvakadaro havavhari panenge padirika mugodhi kudaro. Saka those are some of the problems dziri kuoneswa necommunity kuti every dust inenge ichingosimuka every minute magonyeti ari kupfuura akatakura marasha. Kwaisimbowa nemaconveyor belts hakusina marasha akutakurwa nemarori. Saka community iri kutitanzwa nekumedza dust.
Ndiani vari kutungamira chirongwa ichi kana kuti muri kubata nevana nevamwe vamuri kubatanawo chirongwa ichi chekuona kana kuassessa impact iri kuitwa munzvimbo dzinocherwa zvicherwa?
CNRG tiri kushanda necommunity yeHwange. Tine macommunity monitors vatakatraina kuti vanofanira kuti vanzwisise impact yemining kuutano hwavo, kuutano hweenvironment, kuutano hwevana vavo, kuutano hwevashandi. Saka macommunity monitors vavanhu vanogara muHwange, vamwe vacho vashandi, vamwe vacho havasiri vashandi asi vanhu vagari vemutown muHwange. Saka ndo vanhu vatati tofamba navo vakuchiti handei tinokuratidzai nzvimbo dzakakanganisika nemaini dzisiri kugadziriswa.
Ivo varidzi vemigodhi yamuri kutaura nezvayo vari kuti pazvichemu kana zvinyunyuto zviri kusimudzwa nevagariri?
Hatisati tataura nevaridzi vemigodhi. Pari zvino tichiri kugadzirisa gwaro redu ratinotiro environmental audit. Kana tapedza environmental audit ndo ratichafamba naro tichipa macompanies kuti verengai zvirimo multiple maresponses enyu kuti ichokwadi here chakanyorwa apa. Kana chiri chokwadi ndehapi matamu amunoda kuti muite kuti mugadzirisa dambudziko iroro. Chechipiri tichaendawo zvekare kumabazi ehurumende akaita seminister of mines, minister of labour, environmental management agents veema tichivapa gwaro iroro toona kuti tingabatsirane sei kuti tigadzirise dambudziko iroro pamwe chete navo nemakambani. Nekuti dzimwe nguva tikaenda tiriga kukambani rinongoendeswa pasaiti gwaro iroro hapana zvinoitika. Asi tinoripaone kuzvitimende kuhurumende kuti vaise pressure kumakambanis ivavo kuti vagadzirise matambudziko iwavo.
Makambani mangani iko kuHwange munofunga kuti angadai ari kukonzera dambudziko iri?
Akati wandei makambani acho makuru kuti mamwe asingazikani kuti ndiani ari kuchera apa. Asi ndingati inini makambani awanda Hwange haisiri zvayanga iri 10-15 years ago. Iko zvinoizvi kwane makambani maindigenous company, makambani echina, vana Japan,